Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvitatu 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu takatohamba position yedu yokuti mari yataikora gore rapera muna October yaiti mushando wepasipasi aiwana $450. Iyoyo ngaingo multiplier neinterbank rate. Ndo mari inotokwana nokuti ndo mari inoendera nemitengo iri ikoko.
Vashandi vehurumende vanoti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro mwedzi uno.
Mabonuses avo egore rino akatobhadha kwaose muna November. Saka review yaakuzouya muna 2020.
Asi hurumende inoti izvi zvatove zvegore rinouya. Varimi vonetsekana nekuwana mbeu nenguva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanga vachitarisira kubhururuka nendege yeAir Zimbabwe nhasi vatadza kuenda nzendo dzavo sezvo ndege iyi isina kubhururuka. Mumashoko kuvatori venhau, Air Zimbabwe yangoti yasangana nematambudziko asiri kukwanisa kugadzirisika, ichivimbisa kuti ndege ichasimuka mangwana. Kuramwa mabasa kwavana chiremba uye kusashanda zvakanaka kwendege imwe chete iri kushanda, ndinodzokorora. Kuramwa mabasa kwevashandi vepa Air Zimbabwe pamwe nekusashanda zvakanaka kwendege imwe chete ndiko kunonzi kurupa kuti zvinhu zvirambe zvichinetsa pakambani iyi. Kunetsana pakati pehurumende nevashande vayo kuri kutarisirwa kuenderera mberi mushure mekunge vehurumende vati vachakwanisa chete kuti vataure nezvekuwedzera vashandi mari mubhajeti regore rinouya. Izvo zvinotevera kunyorwa kwetsamba nesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council kuhurumende richikurudzira kuti itarisise zvakare mihoro yevashandi nekukasika kuburikidza nekuvawedzera mihoro mumwedzi uno wazvita kuitira kuti vakwanise kurarama. Munyori musangano iri vaDavid Dzatsunga vanoti sangano ravo rasvitsa tsamba dzenyunyuto kugurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima, kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube pamwe nekuboka rinoona nezvevashandi vehurumende Republic Service Commission vachikumbira kuti vaite navo musangano wechimbi-chimbi wekuziya mihoro yevashandi. Vadzatsunga vanoti vashandi vehurumende vakamborerutsirwa zvishoma mumwedzi wapfuura wambudzi mushure mekupiwa mari dzemabhonasi asi mari idzi hadzina kure kwadzakavasvitsa. Vanoti izvi zvaita kuti vachemere kuwedzerwa mihoro nekukasika. Sangano iri rinonze riri kuda kuti mushandi wepasi anga achitambiriswa madhora $400 nemakumashano emari yekuAmerica asi ichibhadharwa zvichienderana neuremu hwedhora rekuAmerica pazuva iroro kana kuti interbank rate. Ngatinzwe hurukuro yataita navadzatsunga.
Ichokwadi tanyora tsamba yataendisa kukota rinoona nezvevashandi uye kugurukota rinoona nezvemari. Tikazoendesawo imwe kupublic service commission vanova ndivo vashandirwe vashandi vehurumende tichivazivisa kuti mari yatakakora muna October haichabviri kuti tiikore izvozvo. mamirira zvakaita ndekuti muna November takambo dzimurwa hombijana nebonus asi bonus iroro harina kwarakatomboinda saka iko zvinezvi taamuna December kuti vanhu vanodzokera kunokora mari iyoyo nemamirira akaita zvunhu
manga magara musiri munhaurirano dzemihoro here nehurumende
handiti gwedo kwapera kwatakasangana navo takakonana mushure mokunge tati aiwa ima hamuchagoni kuramba muchitipa mari iri maratgs chitipai mari makaireta neinderbank rate sezvinongoita vanhu vose munyika muno iko zvino chero munhu waakungoshandisa rate kungotarira kuti us riri pai ndopaari kuisa mutengo wake saka ini mukati vanhu vose vamwe vanozviita asi vashandi mihoro yavo hairetewi tikati hazvigoni ivo vakati vo haiziwi ndopatakazoda kuita demonstration paya tikaona tufandura mapurisa richibuda kuti randidza kuti tinoisa petition saka hatina kuzombotaurirana kubva ipapo
saka imimi mihoro yamuri kuda muda kuti inge ichitangira pamari
isu takatovapa position yedu yokuti mari yataikuora gore rapera muna October yaiti mushando wepasi pasi aiwana 450 US iyoyo ngaingo multiplier neinderbank rate ndo mari inotokwana nokuti ndo mari inoendera nemitengo iriko ikozvi
saka munotarisira kunzwa kuhurumende riini
isu takangovati toda zvechimbi chimbi because watova December zveuno saka taati totarisira dei zvaibvira taitosangana chero vhiki ino
saka danho ramatora iri munotarisira kuti rinobudirira here pane rama makaronga rekuratidzira
isu tinongoita zvinhu tine tarisiro yekuti zvinobudirira kuratidzira tinogona kuratidzira but izvozvi tiri kuona kuti maticha akutovhara mazamanisheni akatonyorwa vamwewo vakuda kuenda kukrismasi chero tikati vashandi hende yetiti hoi hoi zvinogona kunetsa asi isu tinongoti hurumende inofanwa kungonyara sehurumende inoti hurumende yavanhu inofanwa kungova nenyasi yopa vanhu mari inoita kuti vararame krismasi yacho vanoitamba sei
saka munotarisira kunzwa kuhurumende riini
isu takangovati toda zvechimbi chimbi because watova December zveuno saka taati totarisira kuti dei zvaibvira taitosangana chero vhiki ino
vanga vari munyori wesangano reapex council vadefti dzatsunga vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Studio 7 yabatawo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
No, handisati ndaiona. Ndiri on an international trip to the regional meeting international labor organization kuno kuAbidjan kuEvery Coast. Saka ndinofunga kuti icha report wavayo nevari muoffice. Kuti vakavachiri vaiona panichapiwa maupdates but hazvina kuipa kuti tisangane navo ini saminister wepublic service labor and social welfare pane pasina chakaipa ipapo
saka munodzoka riini manje apa
tine vhiki rese tiri kuno because ndio original meeting yedu yeilo ndinotori nevanomirira vashandi tina vamutasa vanobva kuzctu then tine vanomirirawo vano maemployers vanobva kuemcos tinonopedza paweekend tobva tadzokera kuzimbabwe which means kuti tinenge taakunoona kuti tingasangana navo here vhiki rinotevera
asi hapana chakaipa hapo pakusangana navo musangano wamagara muchida kuita
no ini handisati ndasangana even nevakuru veapex council zvinenge zvakanaka kuti uchinge watanga kushanda wosangana nevese vaunofanira kusangana navo vakamirira zvidanho zvakasiyana-siyana zvinenge zvichisevenza neministry saka ndakangoita vhiki rimwe chete ndiriko kuzimbabwe ndatanga kusevenza saminista welabor saka handina kunge ndawana mukana saka pandinodzokera ipapo yagara ichitori muplani yangu yekuti ndisangane nevakuru veapex council
asi mari iripo here apa kana kuti mune ma kutotaurawona muzvinafundo mutulincuvi
ndo zvagara zviripo ndivo vanoziva kuti pagara paine hurukuro dziripo pakati pavo nehurumende hurukuro dzagara dziripo dzinotora nzvimbo pachirongwa chinonzi National Joint Negotiation Council. Iyo vanenge vakamirirwa neApex Council yanga achitaura iya. Inobatanidza maassociations evashandi akasiyana siyana, vashandi vehurumende. Ukuwo isu tinenge takamirirwa nevanomirira hurumende. Permanent Secretary wedu vamasanga ndivo leader wechikwata chinomirira hurumende. Saka pagara pachitori nehurukuro dzakadziripo. Ini ndiri kutanga ndasangana nawo kuti tizivane saminista munyowani. Asi handikwanisi kuti ndiite negotiation navo takapedzisira tichivapa mabonuses avo egore rino akatobhadha kwaose muna November. Saka review yaakuzouya muna 2020. Asi tinenge tichitaura ivo vakataurirana National Negotiation Council imomo munenge muine representation yetreasury yeministry of finance. Saka chikwata chinenge chakatokwana chakadaro. Isu seministers tinenge tichizobriefiwa kana vapedza kutaurirana kana vakakonana, tinenge tichibriefiwa. Kana vane zvavawiriranawo, tinenge tichibriefiwa.
Kurukotarozve vashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare kwaAbidjan kwaIvory Coast naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira vanachiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzimire kunyorera kuti dzipinzwe muchirongwa chekubhadhara vanachiremba chiri kukokerwa nekambani High Life Foundation iyo inotungamirwa namuzvinabhizimusi Strive Masiwa. Gwaro raburitswa nesangano iri rinoti sangano iri ratora danho iri mushure mekuona kuti High Life Foundation iri kushandisa nzira dzekumbunyikidza vanachiremba kutambira urongwa hwayo uhu. Zimbabwe Hospital Doctors Association inoti iri kutambira mashoko ekuti vanachiremba vari kumanikidzwa kusaina magwaro ekudzokera kubasa, uye hurumende iri kuda mazita avanachiremba vakanyorera kudzoka kumabasa. Unove munongedzwe kuti iri kushanda pamwe chete neHigh Life Foundation. Utungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ wamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi uchipomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act zvichitevera kuratidzira kwavakaita vakatakura bhokisi rinotakurirwa chitunha. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nhengo dzeATUZ nomwe dzinosanganisira mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure negweta ravo vaDouglas Coulthard nomwe wemugari wemuHarare vaSimon Peter Drury vatanga kutongwa mudare raMagistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo pakuratidzira kwakaitwa nenhengo dzeATUZ muHarare muna kurume wegore rino dzichitsutsumwa nenyaya dzemari dzemihoro. Muchuchisi wenyaya iyi vaOwen Safuri vaudza dare kuti vasungwa vapfumbamwe ava vakatyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act pavakaratidzira pamahofisi egurukota rezvemari vamutuli Ncuve vakatakura bhokisi rinoitwa chitunha senzira yekuratidza kusafara kwavo nemari dzavari kutambiriswa nehurumende. Pavabvunzwa nemutongi wedare amai Rumbidzai Mugwagwa kuti vanopindura sei mhosva yavari kupomerwa, vasungwa vese vari vapfumbamwe vati havana mhosva. Magweta avo audza dare kuti vasungwa ava vari kungoshungurudzwa. Rimwe remagweta aya vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti nhengo dzeATUZ dzine kodzero dzekuratidzira kumushandirwi kana dzisiri kufara nemari dzemihoro sezvo izvi zviri mubumbiro remitemo.
Mudare taisa defense outline iri kutaridza kuti vasungwa vose vari kuramba mhosva yavari kupiwa. Vari kuramba vachitaura nyaya dzakasiyana. Chekutanga chavarotaura ndechekuti zvavari kunzi vakaita zvacho hazvikwanise kutorwa semhosva pamutemo. Hapana chinotaridza kuti pane kukanganisika kwakaitika pamanyorero akaitwa mapepa nemapurisa. Chechipiri ndechekuti ivo sevatungamiriri vevashandi vane kodzero yekumirira vashandi nenzira dzavaishandisa dzinosanganisira kuratidzira kunyunyuta kwavo kune avo vanovabhadhara kana kuti vavanoshandira vacho.
vabhamu vati vamwe vasungwa ava vakafanana navacoltart vanove gweta reatus pamwe navadruri vakasungwa vasine nekuratidzira kwakaitwa neatus gweta ravadruri muzvare fadzai mahere vati vadruri munhu aitongopfuurawo zvake nepamahofisa pavamutulinxuve vabhamu vati izvi zvinoratidza kuti nyaya yehurumende haina kusimba
kune vamwe vaingozvifambirawo zvavo vasingatomboziva kuti musangano weatus unoita nezvei asi vakangowo vaingopfuurawo nepanzvimbo iyoyo sezvo vaine mvumo yokufambawo zvavo kwakungobatanidzirwa pakusungwa kwaitwa vanhu nemapurisa vasina mhosva yakanga vapara nekuda kuti varingopfuurawo zvavo chimwe chiri kubuda mumashoko ekuramba mhosva ndechekuti kune vamwe vaitove pabasa semagweta vakanga vauya kuzomirira maclients avo kwakubva vasungwa nekubatanidzirwa pamwe chete nemaclients avo vavangafamba kuzosunungura
nyaya iyi iri kuenderera mberi nekutongwa nechitatu uye hurumende inoti nevafakazi gumi vachauya kuzopa umbowo nhengo dzeatus dzave nenguva dzichiramwa mabasa dzichiti mari yemihoro yadziri kupiwa nehurumende yakafanana nemutero wembwa ukuwo hurumende ichiti homwe yayo yakabooka zvokuti haikwanisi kupa vashandi vayo mari yavari kuda zvichakadaro atus yaburitsawo mashoko kuvatori venhau ichiti zvinhu zvange zvisina kurongeka kumatare sezvo nyaya yavo yange ichingochinjwa chinjwa vatongi vasati vaendeswa pamberi pemutongi amai rumbidzai mugwagwa atus yatiwo nyaya yanonoka kutanga kuzeyewa nedare sezvo mufakazi wokutanga wehurumende anga asipo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Vashandi vakavanda verimwe bhanga vari kutarisirwa kurasikirwa nemabasa mushure mekunge bhanga reCabs ravhara mamwe mapazi. Mukuru webhanga iri vaSimon Hammond mashoko kuvatori venhau vakati bhanga iri raizovhara mapazi anoti Highfield, Highglen, Letombo neNorton kutanga munandira gore rinouya sezvo vari kuwandudza mabasa. Vakati vanenge voshandisa michina yechizvino zvino mukuita basa rakawanda. Asi munyori mukuru musangano revashandi vemabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaShepherd Ngandu vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi.
Sekufamba kuri kuita nhau pasocial media takaziviswa kuti takuvhara mabranchi avo 4. Saka dambudziko iroro rokuvharwa kwabranchi harisi kuwanikwa kuCabs chete asi tiri kuona kuti kune mabhengi akafanana naStandard Chartered Bank vakatovharawo mabhengi avo mazhinji nyika yose vakasiya mashomanana anenge matatu chete. Saka ivo vari kuti varida kushandisa technology kuti technology ndiyo izokwanisa kuita banking. Saka izvi zvaakutiomerawo sevanhu vanomirira vashandi mukati memabhengi nekuti vanhu vari kurasikirwa mabasa nokuda kwaizvozvo. Nguva pfupi yapfuura iyi vakaita voluntary retrenchment. Saka nazvino voluntary retrenchment iyoyo ndoiri kutarisirwa kuti chaiesha vamwe vanhu mukati memabhengi iwawo mabranchi akavharwa futi iwawo.
Asi ivo vari kusiya basa ava kana kuti vari kuita voluntary retrenchment vacho vachienda pamujika ndigere vari kunyatsopiwa mari dzavo dzakakwana here? Zviri kufamba sei?
Akuitika munyika muno ndinokuti munguva vamwe vashandi nokuda kuti munguva vari kushandiswa zvakanyanya vari vashoma basa ravo raane mastresi vamwe vanenge vafrustrated vachiona futi kuti mihoro yavari kutambira haina chairi kuvabetsera haina chairi kukwanisa kutenga izvozvo nokuda kwokushungurudzika vamwe vacho vari kuzopedzisira vangoti hazviri nani panguva munhu atore zvake tifanchipotwo oenderera mberi muupenyu achiita mune zvimwe zvinhu tungavati mabhizimisi kana vanofunga kubuda kunoenda kunze kwenyika kwavanenge vachifungidzira kuti vangawana zvimwe zviri nani. Asi tikazvitarisira chaizvo tinoona tumari twavari kupiwa hatuna zvatunganyanya kubatsira munhu kuti agone kurarama zvikuru sei. Kana tichitarisisa mari yataakupiwa RTGS dhora iyi hazvina zvazvingambobatsira nekuti maexchange rate acho kwaa kuma16-17 nekunana black market kwaa kupfuura kuma20 zvaakureva kuti mari dzavari kutambira chero ukanzwa 100,000 kana ukanzwa 150,000 ukazonyatsozviongorora unoona kuti pamwe wasarwawo ne$2,000 isina kwaingamboendesa zvikuru sei kana usina zvimwe zvinhu zvauri kuda kuti uite mubhengi.
Ivo vashandi vemabhengi vari kupuwawo mari dzakawanda sei pamwedzi tichitangira neve pasi pasi?
Iko zvinezvi Tikatarisa washandi vanotambira mari shoma shoma, mari yavo yanga iri pa 1000 nyangwe kuti ma900 something. Asi nokuda kwokuti mazuva anaya vanga vari kungopa tumakusheni twavari kupa tuti kuti mwengo vanoti kana uchitambirawo 900 something upiwo kama kakusheni ke900 something, saka zvinenge zvatongoti kuma 1800 ndo yatingati ndo iri pasi pasi kana tichitaura zviri kumazuva anaya. Asi kana taakutarisa mari iyoyo taita nema exchange rate tinoona kuti mari iyo imari pasi pe$100, mari isingakwane kutenga zvinhu. Tichitarisa nemari yaitambirwa navashandi munguva yemaus dollars, nekuti minimum salary yedu yaive 636 yaive kumaus dollars. Asi kana uchitariswa iko zvino izvi nemari iri pasi pe$100 kana nyangwe ingava kuma80 kana kuma70 something US dollars, zvikuona kuti vashandi vemubhenki zvazvino zvava kutambudzika zvikuru.
Munyori mukuru musangano ravashandi vekumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaShepherd Ngandu vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kunyanga hazvo mvura yakaturuka vakawanda mudunhu ramashonaland west vanoti havasati vaisa mbeu pasi sezvo vasina zvekurimisa uye kushaya mbeu pamwe nefotereza izvo zviri kudhura zvakanyanya. Varimi vari kubhadhariswawo mari dzakasiyana siyana zvichienderana nekuti une dhora rekuamerica here, uri kushandisa mari yemunyika here, kana kuti ecocash kana mari dzemakadhi. Hurumende nekune rumwe rutivi iri kukurudzira vamwe vemakambani akazvimirira kuti vabatsirewo varimi nezvikwereti pakurima zvinhu zvakaita sesoya beans nezvimwe. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti havana mbeu yekudyara sezvo iri kuvadhurira zvakanyanya. Mumwe murimi anorima kumakonde vaishumaiwo nyika dzino vanoti havana mari yekutenga mbeu, nekudaro vave kutodyara chibage chemudura chavakakohwa gore rino, icho vanofunga kuti chichadzikisa gohwo ravo.
Inini ndinofunga kuti zvinoite wanhu vakangokwanisa kuwanisawo kana kuti mbeu kuti ungokwanisa kudyarawo nefertilizer.
Pakiti yembeu yechibage yemakirogiramu 10 iri kutengwa nemadhora ari pakati pe300 to 400 kusvika pa400 to 420 zvichienderana nekuti imbeu yemhando ipi. Vanyika dzino vanoti vagari vanofanirwa kupiwa chibage cheupfu sezvo kuine nzara zvekuti vanhu vachapedzisira vokanga mbeu.
Nechibagewo chokutiwo pa2 months umbopiwawo kana kuti saga aite pinge zvinoita nezvavanongotsvaga nokwanisa kurarama. Munharaunda munomuwana asina zvokudya nyaya yekuti mvura yacho yakakasira kutiza, chibage inobva chasvodza hachina kumboita zvakanatsonaka.
Zimbabwe yakatarisanawo nenzara inotyisa sezvo vanhu mamiriyoni masere vari kuda kubatsirwa nechikafu. Mumwe mugari akagariswa patsva kuBhangeti vaUpenyu Dzove vanoti varimi vakawanda havana mombe dzekurimisa sezvo dzakafa.
Mombe dzedu dzakafa vakatofara tina kutaurwa chishangonzi January disease, saka hatina kutaurwa kuti chirwere rudzii kana kuti chinorapwa nemushonga wabizvosinhanhasasata taingobaya mushonga unotenga uno mushonga uchibaya unotenga uyu mushonga obaya ngotowa mene yapona.
Kunyange hazvo varimi vari kuti vakaomerwa, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vagari vekumahusekwa mudunhu reMashonaland East nguva pfupi yapera kuti mvura zvayaturuka vanofanirwa kubuda mudzimba. Varimi vachiti vasina mbeu vanopiwa mbeu nehurumende pasi pechirongwa chepresidential scheme.
Hey, mvura yaturuka kaditi zvino mvura zvayadai zvino kumaruwa tosimudaka mudzimba.
Asi vakafanobata chigaro chevanotungamira mabasa edunhu reMashonaland West kana kuti Provincial Development Officer vamedia Mugandani vanoti mbeu iyi inongopiwa chete vanhu vanoshayiwa vasina kana mombe. Nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda neZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vanoti varimi vari kusangana nematambudziko ekushaya zvekurimisa nekupiwa mbeu nehurumende nguva yapera. Vakuipa vanoti hurumende inofanirwa kupa varimi mbeu nguva iripo. Kunze kwekushaya mbeu, vakawanda vanoti varimi vane minda asi havana zvikwanisiro. Mutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura pamusangano wavakamboita kukariba vakashoropodzawo hurongwa hurumende hwekutadza kupa varimi matrakta ekurimisa vachiti kurima nemombe zvinotadzisa varimi kurima nzvimbo dzakakura kuti vakohwe pakuru.
Kwa ujama ya kwa kunawa Nyerere kutanzania yetu ndiye kuti munu nemunu nga ale yetinga zekujiri kumaruzeva uko wanichire kwa kuri mane mombe indaye mnori mane matrekta trekta pe village aniti wakashita majute roster kwenda zo kujara mamjidonza ne magejo is antiquated is arcade izo wakiza rurumende ya kajanga nika msoro jangwa kumove from subsistence agriculture to commercial agriculture.
Hurumende inoti varimi vanosvika zviuru mazana manomwe vari kupiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chepresidential scheme. Vamwe vanosvika zviuru mazana mana vanotora zvikwereti pasi pechirongwa checommand agriculture. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika makumi maviri nevatanhatu vakafa munjodzi yemumugwagwa munyika yeTunisia neZuro. Bhazi iri rakakoromoka kubva mugomo uye rainge rakatakura vanhu makumi mana nevatatu richibva muguta guru renyika iri reTunis. Rakatakura vashanyi vaienda kuguta reEin Draham pedyo nemuganhu neAlgeria. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nyaya yekurwisa denda reHIV AIDS. Kwapera zuva rimwe, Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revanorarama neutachiwana reWorld AIDS Day kumasvingo. Blessing Zulu Studio 7 abata amai Tadiwa Pfupa, vanove mutauriri wesangano reNational AIDS Council.
MuZimbabwe vanhu vari hapana dambudziko ratingatipa rezvino, vanhu vari kushaya mushonga. Kana paina ari kufa neHIV anogona kunge ari kufa nekuti haana kuenda kunoongororwa kuti akwanise kutangiswa mushonga weHIV atinoti antiretroviral therapy kana kuti ati. Ruzhinji rwevanhu runofanira kuti ruzive kuti hapana matangiro aunoita mushonga kana usina kuongororwa utachiona weHIV pakutanga. Nekudaro variko pamwe vari kufa neHIV nekuti havasati vaita come forward waongorori wakwanisi kuenda pamushonga. Asi vari pamushonga senyika yeZimbabwe hatisati taita dambudziko rekuti pane anga ari paati asvika pakupererwa zvekuti anoenda achidzokera kumba akadaro kuti ashayiwa mushonga. Aiwa, tisati tane dambudziko rakadaro.
Ko vari kuti maline 2 drugs ari kumboti netsei?
Ane nguva yaanoita anonzi mastock out, kwete kuti hapana. Asi kuti second line drugs haasiwa anomwiwa nemunhu wese. Nekudaro madistrict kana kuti zvipatara kunzvimbo dzakasiyana siyana pamwe pacho vanononoka kuodha mishonga iwo masecond line drugs iwayo. Vononoka kuodha vanozoada wozoenda vosvika vachiashaya. Izinge riri dambudziko ratingati relogistics, not necessarily rekuti tingariti unavailability aiyo.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council amai Tadiwa Pfupa vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika kusanganisira kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vanoti vanoda kuwedzerwa mihoro yavo mumwedzi uno wazviita. Asi hurumende inoti izvi zvinenge zvatove zvegore rinouya. Varimi vakawanda vonetsekana nekuwana mbeu pamwe chetewo nekudhura kwezvekurimisa zvakaita sefotereza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.